Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 19, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 34 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvinhu zvaita manyamamire nerongo pachipatara chemupilo Bulawayo mushure mekunge vakoti navana chiremba 63 vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe. Vanzi nedare varipe amai Lilian Chinyerere avo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa paAfrica Unity Square apo vairatidzira murunyararo. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zvakaita manyamamire nerongo pachipatara chemupilo kuulawayo mushure mekunge vakoti navana chiremba 63 kana kuti 63 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva kutanga kwemwedzi uno. Vashandi vezveutano ava vanonzi vose vakaiswa kwavo voga senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti chiitiko ichi chave kukanganisa kufambiswa kwemabasa eutano pachipatara ichi panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 huri kukwira zvakanyanya. Aka akasike kutanga vashandi vepachipatara ichi vachibatwa neCOVID-19. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vati vanga vasati vapirwa nezvayo uye vanga vavimbisa kupindura mibvunzo yedu. Asi pataenda pamhepo vamujiri vanga vasati vapindura. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboyo gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti chinhu chinosuwisa kunzwa kuti vana chiremba nevakoti vakawanda kudaro vanobatwa neCOVID-19 pachipatara chimwe chete. Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba ekudzivirira kuti vamwe vakoti navana chiremba vasabatwawo nechirwere ichi zvakare.
Chinhu chinosuwisa kunzwa kuti vana mukoti vakawanda kudero nana chiremba vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Yatova emergency. Hurumende ngaione zvanga iite itotora matanho eemergency okugadzirisa kuti pasawanika vamwe vana mukoti nana chiremba vanobatwa zvakare neCOVID-19. Nokuti zvatoafecta service delivery. Achazorapa varwere ndiani? Vakaramba vachibatwa nechirwere ichi tichapedzisa tavhara chipatara. Izvo zvichakanganisa utano hwevakawanda. Vazhinji vachafira mudzimba nemhaka yekuti izvo zvipatara zvakavhara. Chimwe chatoda kuti hurumende itudze pari zvino chimbi chimi ndechekuti pamadoctors nemanurses iwaya anosvika 63 akabatwa nechirwere vangani vanga vakabayiwa nhomba yekutanga, vangani vanga vakabayiwa nhomba yechipiri, vangani vanga vasina kumbobayiwa zvachose. Iyo istatistiki yakanaka ingatidzidzise kuti nhomba ino iri kushanda zvakadini.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeutano neiyo COVID-19, Dr. Madzorera, tingati here hurumende iri kukwanisa kufambidzana nedenda irori mukudzivirirwa nekurwisana naro?
Hurumende iri kukundikana kufambirana nenguva, uye zvavasi kutora mazano ese atiri kuvapa. Chokutanga chandoda kuemphasiza ndechekuti kana tagadzirisa nyaya yePPE, zvipfepa zvemadhokota nemanesi zvokudzivirira utachionawo kuti husavabate muzvipatara, zvakanaka. Ndokunzwa vachiti vakagadzirisa PPE irimo, asi pane zvimwe zvatiri kuvaudza kuti ngavagadzirise zvakafanana netransport system. Ini ndiri kuona super spreader hombe inodarika dzimwe dzese pari zvino itransport system, nokuti ndiona vanhu vakapakira mabhazi ezupuko iwaya ndo avanofamba nawo. Mahealth workers anenge arimo imomo achipiwa utachiona ozosvika akupawo vamwe kuchipatara. As long as vasina kugadzirisa transport system, vana mukoti nana chiremba vacharamba vachibatwa nechirwere cheCOVID-19.
Tiri kunzwa Dr. Madzira kuti vamwana vanogona kunge vari kuparadzira utachiwana hweCOVID-19 kana kutofa nedenda iro reCOVID-19 vasina zvakare zviratidzo zvekuti vane denda irori kana utachiwana. Pangagadziriswa sei ipapa?
Aiwa, zvisi zvinhu zvofanira kunge zvichiitika izvozvo. Zviri kuitika nemhaka yekuti hapana free testing yakakwana mumakliniks edu. Dei taikwanisa kutesta munhu wese nyangwe ane masymptoms mashomanani tichibata vanhu vasati vaakurwara tichiisolata tichirapa kuspreada kwechirwere ichi kwaidzikira. Zvino aiwa, free testing ishoma. Vanhu vazhinji vari kutobhadhara mari kumalaboratory kuti vatestiwe. Vazhinji vanenge vasina mari iyoyo, saka ndozvonisa kuti chirwere ichi chirambe chichingodii, chingopararira, vanhu vachingofamba. Nyange mwana masymptoms ari obvious kuti aya ndeye COVID-19, but kana achiri kugona kuita basa rake nokufamba, haaende kunotestiwa nokuti zviri kukosta mari yakawanda. Testing ngaive free and available kumunhu wese pese pese.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana kana kuti 34 vakafa neCOVID-19 uye vamwe chiuru nevatanhatu kana kuti 1006 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Bazi iri rakazivisawo kuti nzvimbo dziri kupisa nedenda iri pari zvino kana kuti angadzima hotspots muchirungu dzinosanganisira Hurungwe, Kariba nezvimba kumashandaland West, Bindura neMazowe kumashandaland Central, Marondera neGoromonzi kumashandaland East, Bikita neMasvingo mudunhu reMasvingo, Nkulumane eMakandeni nemisha iri kumaodzanyemba kweBulawayo uye uKwekwe mudunhu reMidlands. Vanhu vafa vakasvika zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 2622. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga munyika vakasvikawo pazviuru makumi masere nezvitatu nemazana matanhatu negumi nevapfumbamwe kana kuti 83619. Vanhu vapona kubva kuCOVID-19 vakasvika pazviuru makumi mashanu nezvitatu nemazana mana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 53453. Vane zviuru gumi nezviviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 12043 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pamiriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi mana nezvina zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1,144,379. Vamwe chiuru nemazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 1,765 vakabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru mazana matanhatu nemakumi mana nechimwe nezana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 641,154. Mutongi wedarira magistrate muHarare amai Victoria Mashamba nhasi vati gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe uye mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga varipe amai Lilian Chinyerere mari inosvika zviuru zana nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 175,000 RTGS dollars. Izvo zvinotevera kurohwa kwakaitwa amai Chinyerere nemapurisa paAfrica Unity Square apo vairatidzira murunyararo musi wa 16 Nyamavhuvhu 2019. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havasati vanyatsopirwa nyaya iyi zvizere nekudaro pari zvino hapana chavangataure. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vakumbirai mafunda vanove mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sangano iri ndo rakamirira amai Chinyerere.
Mutongi wanova magistrate Mashamba wapa mutongo wekuti Gogo Chinyerere wange vachiripwa kana kubhadharwa inonzi compensation kana damages anosvika mariyo 175,000 RTGS dollars. Wachiti izvo zviri kuitwa kuti varipwe kukanganisirwa kodzero dzavo kwavakaitwa muna 2019 muna August pawakazvidikitwa pawakarohwa nemapurisa pungapa ini kuratidzira kama demonstration ya itu kwa mwarare paduzi ni Africa Unity Square hapo. Wakaro wako kuzichinyere zukuru waka tochoka chime chukuno chao wakazo pisa wenda kushipatara. Saka waka miri wana mkuma tinashe chino fukuru kwa hizi mbobolo ya suwe mekaisa.
Ndiana ni vainge vainge sikuwa kumatara hapo?
Wakaendesa Commissioner General wa Police wa Matanga, Minister Kazembe wa Home Affairs kudare. Mutongo wakapiwa manje manje. Wanzi waripwe kukanganisiwa kodzero dzawo kugochinyerere matsamba awo masamanisa wakaendesa kudare. Waichema kuti wakaembaraswa kana wakanyadziswa zvikuru kurohwa pajekerere sezvatoziva munhu ane makore 67, 68 years ekuzvarwa wechikuru sterekwa chete kodzero dzawo dzakachorwa nekuti wanga waine kodzero yekudemonstrator. Kodzero yekuratidzira, kodzero yekuunganawo pamwe nevanhu vanofunga kuti vari kuwirira navo kana vanonzwana navo vachichitawo zvichemo zvavo kana kunyunyuta zvichemo zvavo nenyaya yekutongwa kwavari kuitwa. Saka ndozvabuda kudare zvikunzi kugochinyerera wanga vachibhadharwa kana kukombanzetwa nekukanganiswa kwavakaitwa.
Sesangano rinorwira kodzero dzevanhu, iyi nyaya dzakawanda here dzakadai dzamuri kusangana nadzo? Kuti vanhu vanoenda kumatare kuti varipwe mushure mekutyorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana mauto.
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights kune nyaya dzakawanda zvikuru dzari kumirirwa nemagweta edu kwana Mutare, kuBulawayo, kuHarare. Dzimwe dzacho dzinotobva kumashure uko kunanana 2018 papaya pakamboita bvunga mupopoto kana kuti violence pakarohwa vanhu pakashudwa vanhu nemasoja nemapurisa paya muna 2018. Vamwe vacho tomirirwa nyaya dziri kumatare dzakamirira kuti dzidzukwe dzitongwe. Magweta edu ari kurwisana nevari kumirira vamapurisa nemasoja ari kuramba mhaka idzi. Tinodaira kuti Matare achapa mitongo manje manje. Vamwewo zvakare ndewe kunana Bulawayo kunguva ya lockdown wanhu vari kuchorwa kodzero dzavo dziri kuchorwa, vanhu vari kurohwa, vanhu vari kungosungwa pasina mhaka kana kungorohwa pasina mhaka. Saka tiri kutomirira vakawanda zvamunoziva kuti kunana Bulawayo, kunana Mutare, kunana Harare.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vamwe vechidiki vanoti vanoda kuti mitemo ine chekuita nezveutano ishandurwe kuti vana vasati vabva zera vakwanise kuwaniswa zvekuzvidzivirira pabonde kumakirinika everuzhinji vari voga. Hurumende yakazivisa kuti mumwedzi wandira nakukadzi chete vana vasati vabva zera zviuru zvishanu vainge vabatira pamuviri, uye vamwe chiuru chimwe chete nemazana masere vainge varoorwa vasati vabva zera. Nyanzvi munyaya dzevana dzinoti kusaenda kuchikoro nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavhairasi kuri kupawo kuti dambudziko iri rikombe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe musikana wechidiki akasiyira chikoro panzira ava mufumi yechipiri ati anoda kungozivikanwa nekuti amai Chandel audza Studio 7 kuti dai akawana zvekuzvidzivirira pamwe angadai asina kubata pamuviri.
Ndei zvangu sina mboitika zvemwanaiaiaaaa.
Rimwe sangano riri kushandawo nevasikana vechidiki varubata pamuviri vasati vabva zera mumusha weMbare reIM Zimbabwe Trust Mbare muzvare Margaret Yallard vaudza Studio 7 kuti dambudziko revana vechidiki vari kubatira pamuviri vasati vabve zera rakura. Muzvare Yallard vanoti kunyange hazvo pachivanhu nepachikristu vana vadiki vasiri muwanano vasingabvumirwi bonde, zviri pachena kuti vari kungozviita muchivande nekudaro zviri nani kuti vakwanise kuzvidzivirira.
Wongu pabonde hatikwanisi kuamisa kuti musaende pabonde because vana vatovo sexual active vakutoziva zvepabonde, but at least tikava educate kuti oraitisero makuziva zvepabonde chishandisaiwo chi maprotection. Because kana ukashandisa protection tinonga tawadzivirira zvinhu tu, tawadzivirira kuti wasabate pamwiri, tawadzivirira futi kuti wasabate zvirwere.
Asi mumwe mubereki ane vanasikana vatatu, amai Precious Mary vanogara mumusha weMbare vanoti vanoda kuti mutemo urambe uchidzivirira vana vasati vabvezera kuti vasanopiwa zvekushandisa pabonde.
Macontraceptive hafanwi kutombopiwa vana zvachose. Why ndiri kudaro? Because ndoona kuti vana vadiki even asiri kubvumidzwa zvisiri pamutemo vagara vangu vachingoita zvinerwe seri vachienda vachinoita se vachinotenga macontraceptives. Of which zviri kutoita kuti vanyanyo kutoita musikanzwa wese than kunge vasiri kutoita. Because kana tikamuti tamuwanisa access yemacontraceptives, which means percentage yevana vane musikanzwa yakatowandisa than zvairi izvozvizvi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vaudza Studio 7 kuti vachitarisa vana vechidiki vari kuita nhumbu pamwe neavo vanozoedza kubvisa zvisiri pamutemo, vanokurudzira kuti vana vasati vabva zera vanoenda kumakirinika vachitsvaga nzira dzekuzvidzivirira pabonde vawane rubatsiro. Huye vati mitemo kusanganisira wePublic Health Act inofanirwa kuvandudzwa. Pari zvino, pasi pemutemo wePublic Health Act, vana vasati vabvezera ava vanokwanisa kuwaniswa zvekushandisa pabonde zvikana vaine munhu mukuru chete. Imwe nyanzvi munyaya dzebudiro yevana, amai Chinga Govati, vatsinira mashoko aya vachiti Zimbabwe inofanirwa kuvandudza mitemo yayo.
Sati tagadzirisa ipapa kuti tava nemitemo iri kuvachengetedza vana vachona, taisa ruzhowa rwakakwana rwokuvachengetedza vana vachona, takunotaura zvepamberi zvekuti ngavasadai. Zvakangofanana nepamusha pasina ruzhowa, tobva tati vana havafanirwe kubuda. Isu tichiziva hedu kuti mwana wese mukana waawana anenge achida kubuda kuti anotamba kunze.
Vachipindura mubvunzo mudare reparamende mwedzi wapera, gurukota rezveutano vari mutevedzeri womutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati hurumende haisi kutambira gwaro rakaitwa nedare reparamende rakakurudzira kuti vana vawaniswe zvekudzivirira pabonde pasina mubereki. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati bazi ravo riri kushungurudzika zvakanyanya nekukura kwehuwandu hwevana vasati vabvezera vari kubatira pamuviri. Asi vati sebazi rezveutano, kurudziro yavo ndeyekuti vechidiki varege zvepabonde vasati vabvazera.
Chekutanga ndechekuti bazi reutano kurehwa kwevana ritoriwo tinozoshushikana nenyaya yekuti vana vari kubata nhumbu vasati vasvika zero, especially atingati muchirungu mateen pregnancies. Asi dzidziso iri ndeyekuti vana vasaite nhumbu vasati vasvike zero.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yekupararira zvakanyanya kwechirwere checoronavirus inonzi iri kupa kuti mitambo yemaolympics kujapan isiye kuita dzimwe tsika dzinopa kuti mitambo iyi inakidze zvikuru vanenge vachiona. Dzimwe enzaniso, vanenge vachipiwa menduro vanonzi havachatambidzwe mumaoko, asi dziri kuuya dziri mundiro hombe. Mudzinhandare munenge musina vatsigiri uye vatambi havasi kubvumidzwa kumbundirana. Vatambi vatatu vanonzi vakatobatira chirwere checovid-19 zvinonzi zviri kupa kuti vanhu vashoma vatarisire kuona mitambo iyi painotanga. Mutungamiri webato rinopikisa muBelarus, amai Sviatlana Tsikhanouskaya vari kushanya muWashington DC kuzosangana nevatungamiri muhurumende yeAmerica. Rwendo urwu ruri kutarisirwa nevakawanda muBelarus nemuRussia sezvo nyika iyi ichitora Belarus sedunhu rayo. Ethiopia inoti yave pedyo nekuzadza mvura mudhamu rayo reGrand Ethiopian Renaissance Dam kana kuti GERD rakavakwa nemari inosvika mabhiriyoni mana kuti rikwanise kushanda segwenya remagetsi. Kuvakwa kwedhamu iri kuri kukonzera mutauro wakanyanya pakati peEthiopia neEgypt neSudan, idzo dziri kuti kushandiswa kwemvura iri kubva murwizi nayo kunokanganisa zvakanyanya raramo yavo. Nhaurirano panyaya iyi dziri kukundikana zvapakuti paite makakatanwa anotyirwa kuti anogona kuzoguma yevehondo chaiyo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kutambira nemufaro kubudirira kwakaita Zimbabwe mukurwisa chirwere cherurindi kana kuti TB. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti Zimbabwe yabuda munyika makumi matatu pasi rose dzinonzi dziri kutatarika kupedza denda reTB. Izvo zviri mugwaro rinonzi Global Tuberculosis Report 2020 riri kutarisa zvakaitika kubva muna 2015 kusvika muna 2019. Zviri mugwaro iri zvinoratidza kuti Zimbabwe yakadzikira nezvikamu gumi nezvisere kubva muzana kana kuti 18%. Dzimwe nyika dzabuda mugungano iri dzinoti Russia neCambodia, asi nyika dzapinda mugungano iri dzinoti Gabon, Mongolia neUganda. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vaimbova gurukuta rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti denda rerurindi chirwere chaifanirwa kunge chakaparadzwa kare, asi dambudziko rechirwere cheHIV AIDS ndiro rakambovhiringidza chirongwa chokuparadza denda iri.
Zimbabwe yabviswa kubva panyika 30 dziri pamusoro-soro kuva neTB pasi rose. Idzi inhau dzakanaka. TB chirwere chatakaposa takurira kora pfuura depasina HIV yakauya iyi. Ndofunga izvo tingadaita pane chimwe chinhano chakanaka zvikuru, asi HIV inowanzofambirana pamwe chete neTB nekuti iyo inodzikisa immune system yevanhu yoitisa kuti vakurumidze kubatwa nechirwere cheTB.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vati chimwe chikonzero chakaita kuti denda rerurindi ridzikire pasi inyaya yokuti inorapwa pachena, zvokuti ani nani zvake anokwanisa kuwana rubatsiro makiriniki nezvipatara zvose zvehurumende zviri munyika.
Vanhu vaitestwa maxray achiitwa, government yagadzira zvipatara zvakamirira mainfectious disease zvakaita semuno Harare Wilkins Hospital. Saka zvakabatsira kuti vanhu vanoita TB vanokurumidza kudiagnoswa, voiswa pamushonga votanga kurapwa zvizere. Chimwe chakaitwa nehurumende ndechekuti mishonga yeTB yakapiwa vanhu pachena mahara, hakuna munhu anobhadhara kurapwa TB muno muZimbabwe.
Dr. Chiripanyanga vatsanangura kuti chirwere cheHIV AIDS hachikoki denda rerurindi sekutaurwa kwazvinoitwa nevamwe vasina ruzivo.
Kana wazoita HIV masoja emuviri anodzikira, kana adzikira mikana yako yekurwara nechirwere cheTB inowedzera. Ndoda kujekisa zvakare imwe nhau inonetsa vanhu vazhinji kuti kwaita TB1 TB2. Ichinzi TB1 inenge yangoitikawo iri yega, TB2 iri kunzorwa neHIV. Aiwa, ndezvekunyepa, hakuna chinhu chinonzi TB1 kana chinonzi TB2.
Mutevedzeri wemukuru wechirongwa cheHIV AIDS neTB mubazi rezveutano Dr. Charles Sandi vati pane hurongwa hwokupinda mumisha yakasiyana siyana munyika huchaongorora nekutsvaga vose vangangova nedenda rerurindi.
Zvino takanangana nekuti chirwere ichi tichipedze munyika, chatinokoshesa ndechekuti tikurumidze kuchibata muno vanhu. Tiri kutanga chirongwa chekuti tinenge tichifamba kumacommunities tine mishina yekuvheneka. Zvichatibatsira isusu kuti tikurumidze kubata vamwe vanhu vanenge vanacho nekukurumidza.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano rakaona kuti nzvimbo dzakaita se Matabeleland North, Matabeleland South neguta reBulawayo ndidzo dzinonyanya kuwirwa nedambudziko rechirwere ichi, nokuti dziri kumuganhu neSouth Africa iyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi. Dzimwe nzvimbo dzine dambudziko rechirwere cherurindi muHarare dzinoti Glenview, Budiriro, Hopley, Caledonia, Mbare nenzvimbo dziri kuHarare South. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zvina nemazana mashanu vanofa pazuva rega rega nechirwere cherurindi pasi rose. Chirwere ichi chinonzi chinogona kuramba kudaira mishonga, zvikuru kuvanhu vasingapedzi kunwa mishonga sezvinokurudzirwa navana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
Muna Nhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chawira pasi mugungano rezvikwata zviri kurwira kuenda kumafinari e2023 World Cup. Michael Kariati anotitaurira kuti zvii zvaitika uye zvauya sei.
Chikwata ichi chawira pasi mugungano rezvikwata 10 nezvitatu reICC Men's Cricket Super League. Mushure mekurohwa 2-0 neBangladesh mumitambo yezuva rimwe, umwe wacho wakatambwa muHarare Sports Club neZuro. NeZuro Mashevrons akarohwa nemawickets matatu zvichitevera kudamburwa kwaakaitwa nechishanu nemaranzi zana nemakumi mashanu nemashanu 155 pamusha wavo muHarare Sports Club. Izvi zvasiya Zimbabwe ine mapoints 10, mapoints matatu pasi peSri Lanka uyezve mapoints manomwe pasi peNetherlands iyo iri pachinhano chechitatu kubva pasi pasi. Muteveri wemutambo uyu vaPatson Munyati vanoti nematambiro ari kuita maChevrons aya zveWorld Cup tinofanira kumbokanganwa.
World Cup yecricket haangatimbokanganwa, asisiri zvedu nematambiro avari kuita.
England ndiyo iri pamusoro-soro nemapoints makumi mapfumbamwe nemashanu, mapoints makumi maviri pamusoro peBangladesh iyo iri pachinhano chechipiri. Zvikwata zvinomwe zvinopedza zviri pamusoro-soro pamwe neIndia iyo iri pamusha paWorld Cup ndizvo zvinopinda mafainari emakundano aya. Zimbabwe yatamba mitambo mishanu munzira yekuenda kuWorld Cup uku ndokukunda mumutambo mumwe chete nekurohwa mumitambo mina. Muongorori wemutambo uyu vaSimba raChebere vanoti pari kudiwa shanduko yakasimba maChevrons kana vachida kuenda kuWorld Cup.
Pane basa rekuti vaite chero chero. It's either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana yabviswa vamwe kuwedzerwa vanoti gonei.
Vamwewo ndivo vari kuti murairidzi wechikwata ichi Lauchard Rajput anofarira kusiyiswa basa nekuti akundikana. Pamusoro peBangladesh, Zimbabwe gore rino yadyiwa neAfghanistan pamwe nePakistan asi mumitambo yematest nemat20. England, Bangladesh, Australia, Pakistan, Ireland, Afghanistan neNew Zealand ndidzo pari zvino dziri pazvinzvimbo zvekuenda kuWorld Cup kunyange hazvo zvinhu zvingangoshanduka mukufamba kwenguva. Zimbabwe yakakundikana kuenda kuWorld Cup ya2019 mushure mekurohwa neHong Kong pamusha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk nhasi na8pm tiri kutarisa nyaya yekufa nekubatwa kwevanhu vakawanda munyika nechirwere cheCovid-19 zvikuru zvatanga kupararira mhando yechirwere ichi inonzi Delta variant. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 34 vakafa nechirwere cheCovid-19 neZuro. Zvinhu zvaita manyama emere nerongo pachipatara chemupilo kuBulawayo mushure mekunge vakoti navana chiremba 63 vabatwa nechirwere cheCovid-19. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanonzi nedare varipe amai Lilian Chinyerere avo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa paAfrica Unity Square nevamwe vanhu vavairatidzira navo murinyararo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.